kana zvichinzi pane mhosva vobhadhara mapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei inga purezidenti anyika vakazvitaura wani sebato ndatetinira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani ende vanhu vacho vachaoneka kuti ndo vakazviita vachaoneka vane mhosva saka purezidenti anyika vakusunga kusungigwei kumbuu hunoratidza kuti ndo vangava nevanhu vacho huripi imhosva here kutungamirira mdc here haisi mhosva ende vanhu vacho kwavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji vanhu vacho ivava vangati vaudza kuti taivazokurova tikatumwa nachamika vanhu vakadero ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhati kana chema ichironda ichi chegumbo mangwana tachironda cheite ruoko kusvira mangwana wamusoro kunyayavo chaiyo chaiyo ndeipi shuwa hama dzangu tikapedze nguva mazimbabwe pachapo tichiterera vanhu vari kuramba kuti tisandure magariro evanhu muzimbabwe vanhu vatambura neine nhamo mabasa hakuna vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa majuchikadzi parodhi zvipatara zvakuti uraya marodhi akutouraya vanhu zvikoro zvacho hakuchadzidziki magaka nokubika shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika kupfuura 15 million zimbabwe hama dzangu handizvo zvatakapomera bato remdc handiyo shuwiro yababatangira iyoyo shuwiro yacho yanga yerekuti vana vemuzimbabwe vabude munhamo iyi
asi semanzwiro amuri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi
but isiso official yezepati hapana tambo yakadaro yatakaona kazi mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya